manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anasi uri musi wemugovera chikumi 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vovimbisa kusimudzira dunhu rehwedza kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti vasvitse zvichemo zvavo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vavimbisa vanhu vokuwedza kuti kana vakasarudzwa somutungamiri wenyika vachasimudzira dunhu rehwedza kuitira kuti vagari vemudunhu iri vasatambudzike sezvavari kuita pari zvino
dangaro takagadzira hakakuri kumadhorobha kuindodzi anozi masmart city nemasmart town munoona hwedza hatida kusumudza hwedza kuti viite dhorobha chairo rakasumuka nokuti tiri kudisenralize anozi revolution haufani kuenda kuHarare for anything unofanira kutapirirwa pano mahwedza ndopamene pane mufaro ipo pano basen merizaba matownship aya paraguay sokati anga asumuka pane morari vanhu vachiona kuti pane upenyu government must not be something we look for government must look for you inofanira kunge iri padostep pakungoti gogogoi ihurumende kwata kusvika achiona kumadhoo ehurumende gogogoi kurakidza kuti you do not have a people centered government yanduka kunzai mukangoti pacho dzipei mukana dzipei mukana dzipei mukana
Vachamisa vatora mukana uyu kutenda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nomutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nebasa guru ravakaita mukurwira rusununguko rwenyika asi vachamisa vaudza vaviri ava kuti vachisiyira matomu kune vechidiki vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika
Aiko munoneza mudhara chiwenga ungaita gamba rehondo mbiri. Munhu anoita gamba rehondo imweche. Hondo yerusununguko tinotenda vachiwenga tinotenda vamunangagwa makarwa nana vamugabe. Apa makarwa apenyu chisira ivo vapana vechidiki tipedzise. Nyika inake munakirwe nenyika musati masiya nyika ino.
Vaudzavo vagari vokuwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa nyaya dzemari kuitira kuti munyika musashandiswe mabond notes.
Tsinga dzenyika hadzisi kufamba ropa nekuti dzakagwamba. Sei dzakagwamba takaisa mari isiri mari. Bond note haisi mari kunyeberana kuti mashizha ava mari. Hakuna mari inovhuvha, hakuna mari inoshisha. Toda kushandura ipapo pandirungopinda musi wa 31 mapegwa kuvhota ini ndotoganda kuteta musi wa 30 chaiwo muchiri kuvhota nendapo vamusi wa 1 August bond noti toti bye bye toitira manyaradzo toitira magadziro hatichadi kuzwa zvebond noti munyika yeZimbabwe tobva tauya mari chaiyo chaiyo vanhu vomboshandisa USA voshandisa maranzi voshandisa mapula kwenguva diki tobva tazoudza Zimbabwe ndola tagadzirisa productivity takadzirisa goride redu kuti builde marizeti edu US dollar nerapa zimbabwe dollar pamakore mashoma choma toitaane US dollar
vachamisa avo vanogara vachitaura kuti nyaya yemigwagwa vachiti ichagadzirwa kunge spaghetti vatiwo vachasimbaradza nyaya dzekurima kumaruwa kuitira kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka vachamisa vati hurumende yavo ichawanisa varimi vese matarakita kuitira kuti vasashandise mombe pakurima
tinokuda kuti agriculture chiregera kurima nemombe mombe nezemukaka nenyama Remind me my tractor data a tractor of a village program. Can I see by the Tenga Mota, the Mukamera, the Zan? Why are we failing to buy more cars and not tractors and good one running? Why are we failing to get a ambulance in Tibata Tenga second day? My Gonyet and Kumara Chinimata. I don't think what says I was in the Tenga, my Gonyet Navita tractor of a village. Run running me Ari Jute Roster. Nasiri kwa mai John, mangwana yaliburi mwa mai Philip, mangwana yako baba trena. Iyo, anuti? Vanuori maka. Tawa zirano zi yield pe hekta. Zati no budi zaku bamo ugore di zobuda. Vanuwa baku subsistence agriculture, wenda ku commercial agriculture.
Vachamisa avo vari pamakakatanwa nemuzvare Tokozani Kupe panyaya yokuti ndiani chaiye mutungamiri weMDCT zvichitevera kushaya kwavamogeni zvangirai muna kukadzi gore rino vatora mukana wemusangano wokuwedza kuudza madzimai kuti hurumende yavo ichasimudzira upenyu hwevanhukadzi sezvo varivo musimbuti wenyika
Mai mtiniri, vanenda mziko guru mfunge. Mai ndio wanochakura huni. Mai ndio wanenda kutsimi. Mai ndio wanenda kumunda kunosakuru. Mai ndio wanochakura kucheketa vana. Mai ndio wanochaketura vana kuti vaende kuchikoro. Mai ndio wanotambudzika zvekuchikana imba kuti imire ndiya mai. Toda kurerutsa upenyu hwemadzimai mumaruwa. Nekugadzira kuti mvura ive inowanikwa zviri nyore. Magetsi awanikwe zviri nyore. Mikwagwa inge iri pedo zviri nyore kuti upenyu hwemudzimai neupenyu hweanogara mumaruwa hunge hwakavandudzwa
vachamisa vapedza kutaura vachivimbisa vanhu vokuwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa zvipatara nemakiriniki kuitira kuti vanhu varapwe nyore Sarudzo dzekutsvaga vachamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzaitwa nhasi mumatunhu anoti Hatfield, Glenview North, Epworth neBudiriro. Mumiriri weHatfield parizvino vatapiwa mashakada ndivo vasarudzwa kumirira bato iri. Vamashakada vawana mavhoti 184 vachiteverwa navaBenjamin Mwanyimba vawana mavhoti 63 nemasere. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa vabuda kuGlenview, Epworth neBudiriro. Sarudzo yokutsvaga vachamirira kuwadzana East iri kuitwa mangwana pakati pava Shakespeare Mukoi nava Charlton Wende. Sangano Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoda kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vavataurire zvichemo zvavo vachitaura pakuparurwa kwemahofisi esangano ravo matsva muBulawayo nhasi mutungamiri we Progressive Teachers Union Dr. Takawashira Joe vati vadzidzisi vanoda kukanzuru yevana mazvikokota munyaya dzedzidzo inomirira vadzidzisi asi isiri pasi pehurumende tabata vazvou kuti tinzwisise zvavari kuda kusvitsa kuna vamunangagwa
dambudziko ratinaro ndokuti Ministry of Education inoda kuramba ichitonga maticha inoda kuti Public Service Commission irambe ichitonga maticha kana apara dzimhosva pasi rese kana lawyer akanganisa anotongwa neMinistry of Justice so ticha anenge akanganisa hafana kuwanikwa akuramba achienda inotongwa nevanhu vari kuMinistry of Education ka Public Service Commission
Mati munoda kusangana namunangagwa kuti muvataurire zvichemo zvenyu muchasangana navo rini uye zvichemo zvenyu ndezvipi
hatingazivi kuti tingasangana navamunangagwa rini asi takanyora matsamba awanda achienda kuoffice kwavo kwavamunangagwa zvatinoda kuti titaure navamunangagwa ndezvekuti chokutanga ndechekuti tinofanira kuita maprofessional decision over a profession atifana kunge tiri kuita ma political decision over a profession. Zakafana nokuti kana tichita curriculum atifana kuita curriculum inenge ichiserva yatinga the political situation of the day. Kutowana kwatita wana mass display wana physical education zvinhu zvatinoziva kuti zviri tailor made kuti zviite inonzi blind obedience nokuproducer students isingafunge. Tinoda zvekuti vamunangagwa vazive kuti mapolicy education akaita wana language policy mapolicy zvanoita navarise ndondo vanoziva kuti language policy yakadini. Curriculum ipolicy inoita navarise ndondo vachaimplementa. Apart from that, kuna na collective bargaining. Plus, vashandia vaforcerwe kuti vaende kuorganization isinga wabatsiri inonzi Athens Council yangofanira medongera akafa. Patinenge tichida kuti tisangane navamunangagwa tivaudze kuti ngavasiyire zvematicha kumaticha.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou, vachitaura vari parunare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vatoreswa mhiko nhasi yekutungamira nyika iyi kwetemu yechipiri. Vatoreswa mhiko iyi pamberi pedare reparamende vakaudza dare iri kuti vachaita basa ravo semutungamiri wemunhu wese muEgypt kusanganisira vasingavatsigiri neavo vanovatsigira. Vakuru vakuru vepamuzinda wemutungamiri weAmerica White House vari kuronga musangano mukuru wekuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vasangane nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Izvi zvaburitswa nepepanhau reWall Street Journal. Mwedzi uchangopera, vanhu veBurundi vakavhota vachisarudza kupindudza bumbiro remutemo kuti ribvumidze kuwedzerwa kwemakore ekutonga kwemutungamiri wenyika kuti atonge kwemakore manomwe pachinambo chemakore mashanu. Izvi zvichaita kuti mutungamiri wenyika vaPierre Nkurunziza vakwanise kukupidza zvekaviri. Zvimwe zvirongwa zviri kupindudzwa hazviendirani nechibvumirano cheArusha Agreement icho chakanyoreranwa pakupedza kuvisana kwakange kuri muBurundi. Bazi rinoona nezvesarudzo muBurundi rinoti vanhu vanosvika padyo nemamiriyoni mashanu vakavhota uye zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana zvakavhotera kupindudza bumbiro remutemo Asi, zvikamu gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19% zvikavhota zvichiramba kupindidzwa kwebumbiro remutemo. Izvo zvinoreva kuti vankurunziza avo vakatanga kutonga muna 2005 vachagona kutonga kusvika gore ra2034. Mutauriri webazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, amai Heather Nauert, vanoti sarudzo yeBurundi haina kuitwa zvakanaka nekuti zvinhu zvizhinji zvaiitwa muchivande uye mapepanhau akazvimirira akange achirambidzwa kushanda panguva iyi. Mugwaro ravo, sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto nemapurisa nevechidiki vebato riri kutonga vanozikamwa nezitaro kuti imbonera kure vaishungurudza kurova nekuchidzira vanhu sarudzo isati yaitwa. Amai Nauert vanoti America inokurudzira hurumende yeBurundi kuti ikudze chibvumirano chePretoria Protocol, icho chinoisungira kukudza chibvumirano cheArusha Declaration. Kushungurudza vatori venhau, kusunga vanhu vanorwira kodzero dzevanhu nekuvapa mitongo isingaenderani nemhosva dzavanenge vapara zvinoratidza kudzvanyirirwa kwevanhu. America inomira nevanhu veBurundi uye ine vimbo kuti mune ramangwana nyika yavo ichabudirira, vanhu vachasununguka uye vachagara murugare. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverekerwa neni tanonoka hwande. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi chinochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita zvematongerwo enyika. Panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo mumwedzi muviri uri kutevera, tichange tichikupakurira hurukuro dzatichange tichiita nemadzimai anoita nezvematongerwo enyika ipo pano. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vanoita nezvei.
Ini ndinonzi Lucia Matirenga, ndine mutungamiri wePeople's Democratic Party pari zvino. People's Democratic Party iri mumbatanidzwa kana kuti coalition inonzi People's Rainbow Coalition inotungamirirwa naDr. Joyce Mujuru. Ndo mapindiro atichaita nezvesarudzo.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi semudzimai makafunga sei kupinda mune izvozvi zvematongerwo enyika.
Zvakangouya zvichingoita zviya zvinonzi pachirungu one thing led to the other. Ndakatanga tichangobva kuwana kuzvitonga kuzere senyika, ndakatanga ndichingova mune zvekumiririra kodzero dzavashandi, aya atinoti matrade union, ndichimiririra kodzero dzavashandi kusvika tazosvika muna 1997, 98, 99. Pakanga zvino nyaya yokuti vashandi vangavokurukura vachikurudzira vatungamiri vavo kuti sezvo vari kutonga nyika vasingateereri matambudziko edu, tadii tagadzirawo bato redu rezvematongerwo enyika. Saka ndopandakangopindawo paitangwa hurukuro idzodzo nevanhu vanga vari kumabasa ekumatrade union vachitiwo ngatigadzirei bato redu rezvematongerwo enyika tichibva tazogadzira Movement for Democratic Change.
Muri imomo Movement for Democratic Change makazobuda sei uyezve riini, chii chakaita kuti muzobva mubato iroro?
Movement for Democratic Change, sokurondedzera kwandaita, taitovawo dzimwe dzembambo dzokutanga. Ndingati ndini ndakava mutungamiri weboka ramadzimai wokutanga bato richangogadzigwa. Chigaro chandakatungamira kusvika 2007 yasvika, ndakabva ndasangana namatambudziko akawanda mukati meboka iroro reMovement for Democratic Change. Ndakangoona ndodzinganisiwa, ndobvisiwa pachigaro zvisiri pamutemo, kuchizvi ndichingonenerwawo dzimwe mhosva dzandaingopiwa ndedzokuti haune nharo, haateereri. Saka handina kumbofa ndakaziva kuti chandaka nzandi tererichi.
Iwa, nguwa edu ndiyo ya itashanje. Tunokutenda yei kunge manga muinesu, ama ilusi ya Mativenga, pano pachirongwa chedu, chinotarisa ajuno sangana aneva nukazi mupenyu. Chirongwa ichi, muno chipakurirwa neni Marvelous Mflanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Tomboenda kuna jonga kandemiri achituza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi akaonekwa nevagari vemusha weCaldry Park kuBulawayo svondo rapera, avo vakaoneswa chitsvuku netokoloshi kana kuti chikwambo chainzi chainetsa mumusha iwoyo, chichitema dzimba dzevanhu, kurova vanhu pamwe nekuita zvepabonde nemadzimai. Chakazobatwa nemaprofita mushure mekunge varwisana nacho kwemazuva matatu. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7, sekuru Sibanda.
Makadini zvenyu vatereri?
Aiwa, tinoimba vatereri vapenyu, sekuru Sibanda. Nhasi sekuru Sibanda, tatimbotarisa nyaya yakatsveriridza svondo rose iri rapera iri kumusha unonzi Caldry Park kuBulawayo. Imiwo seZinata munoona sei zvinhu zvakadaro?
Zvinhu zvakadaro sezvizvi zviriko, zvinhu zvinotowanikwa tinototi zvinogadzirwa nevaroyi mutsika dzezvinhu zvakaita saizvozvo, zvinonzi zvitoma, zvivanda, zvishiri, zvikwambo. Saka zvinhu izvozvo zviriko, zvinhu zvanga zvichitovanetsa, zvichitovashungurudza mutsika dzedu dzechivanhu zvinowanikwa zviriko.
Asi kamanzwiro atinoita sekuru Sibanda, kana chiri chinhu chagadzirwa chinogona kungonangana nemunhu umwe chete anenge achirwisana nemuridzi wechidhoma anenge akanganisirwa, kwete kuti chinzi chavharira musha wese weCaldry Park?
Kunenge kune anga anazvo, anga aita basa rekuzvirovesa vanhu, nokuti chinotumwa basa rachinenge chichiita. Anenge wangofunga wanongedzera wati achiti chii chinokwanisa kuenda chinokurova, nokuti vene vezvidhoma anenge achitora serudziyo wake, saka anokwanisa kuchituma kuti chinoita mabasa ese aanenge achida. Mutsika dzedu dzechivanhu zvinogadzirwa, kunongo kuti chinoda mukadzi, chinoda kuti kana chiri chechikadzi chinodawo murume, saka zvinotopuwa vanhu. Chinenge chinzi chinoshanda uku, kachitonzi mukadzi wako ndinhingi, chopota chichienda ikoko. Saka zviriko zvinhu izvozvo.
Pane vamwe baba vakanongedzwa nemaprofita kunzi ndiwo muridzi wechikwambo ichocho. Mutemo unoti chii pakunongedza munhu kuti ndiwe muridzi wechinhu chakadaro?
Pane mutemo weWitchcraft Suppression Act. Vanoti uroyi, vanoti pane evidence. Evidence iyi inoda kuonekwa nevanoona futi zviri mumweya. Saka panoti chii chatinge chiti kana chiri chidhoma ichi, chinogona kuonekwa chinofosumuka chichifamba, zvinoita sechinofamba semagic. Asi zvinhu zvinogadzirwa nevaroyi. Saka isu tinoona kuti pakunge vachisunga uyu kuti aburitsa uroyi, ananga munhu uroyi, nokuti ivo mutemo wedu wemunyika vanoti vanoda pane evidence. Ndopo vanoti hanzo unofanira kuti uprove evidence pachena kuti ichokwadi chekuti uroyi huripo. Saka apa kasi panhu panga pari pachena pekuti vanhu vanga vachitemwa nematombo, zvimwe zvichirara nevanhu. Saka isu tinoona kuti nyaya iyi zvanga zviri pachena kuti chokwadi zvinhu zvanga zvichiitika zvinoratidza kuti zvine chekuita neuroyi. Saka pamutemo wedu weWitchcraft Suppression Act tinototi dai yarivhaizwa, nokuti varoyi ndikati izvezvi vasimba, mutemo uri kuvaregerera vachiita zvavanoda. Ndosaka murikuona zvavo vachiti vanoita zvavo, matemo avo ekutamba vachirovesa vamwe vachiita vachiita sei mabasa ekuti mutemo wedu wakavaregerera.
Kune vamwe vanenge vachitidzo nyaya dzezvikwambo kana zvidhoma zvinenge zvichinzi zvabatwa nemaprofita kana nen'anga, izvi zvinhu zvinenge zvakangoitwa yavanoti stage managed kana kungogadzirwa kuitira vanhu vabatwe kumeso, zvinogona kuitika here zvakadaro sekuri Sibanda?
Izvo zvinowanikwa kune matsotso anotora mukana, anoda kushandisa mabasa anenge asiri avo vachiita chitsotsi. Izvo hatizvirambi kuti hazviwanikwe, zvinowanika. Kune vanokwanisa kuti anotogadzira vachisvisonera vosvikandira mudzimba meyama kukoya vanenge vachishanda basa racho chairo chaivo nemazvo. Saka zviripo izvozvo, hatingazvirambi pakuti vanhu vacho variko. Kune vamwe vari kushandisa mazita akaipa kanganisa mabasa ivarapi.
Saka kana pakaitwa zvakaita saiyo tokoroshi yakabatwa kuburuwai inozoraswa sei kuti inge isingazoshanda zvakati.
Inokwanisa kuti inorewa vamwe nemishonga ine maitirwa ine time inonzi ingaidzokere idzoserwe kwayakatorwa. Kune vanokwanisa kuti anenge ane simba rekuti anoiparadza tokoroshi yacho. Kukoziva kubvakuti apa dzimwe nhambwe kune vematsotsiwo matsotsi aya ariko hatichikuyepa nokuti vamwe vanozviruka chinenge chiri zvavo zvavanenge vachikodza pakuti vaite vokungozongoiyepera vachishandisa zvavo vanhu.
Aiwa maita basa sekuru Swandat, tinotenda zvikuru.
Aiwa tinotenda, botsara zvakanaka tere.
Manga makateerera kune munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Swanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Murira zvakanaka vateereri.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri ku Washington DC. Tombo tarisa zvabuda munitambo ye Castle Lager Premier Soccer League yatambwa nasi. FC Platinum 4, Shabani 0, Harare City 1, Islanders 2, Herentals 1, Nitrat 0, Blawayo City 3, Yada 3, Black Rhinos 2, Chicken Inn 1. Mumitambo ye Kosafa ya tambwa nasi, Zambia yapinda mu semifinals mushire mukunga yarova Namibia 4-3, ukuo Zimbabwe iri kutamba ne Botswana mangwana. Fire, baby.
I'm ready for my closer room. I will cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in the jungle, we learn the jumbo. But the number one, I'm gonna get cancer. I let try it and it's gonna get younger, young. Baby, in the bed, and then they put the woolly world in the zoo.
Kanonakidza zvikuru kanobva kuna DJ Radix Mashup Minds. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance Vanessa Chamisa vovimbisa kusimudzira dunhu rehwedza kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti vasvitse zvichemo zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC.
Soku izika disen.